ideals and institutions.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 19/10/2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoshora vemabhizimisi ichivapomera mhosva yekukwidza mitengo yezvinhu pamadiro. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ riri kuramba mhosva yariri kupomerwa yekupindira mune zvematongerwo enyika nekuvhiringidza sarudzo. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti veruzhinji vachaziviswa nezvavakakunda musarudzo dzebato ravo kuswera mangwana musi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira, hurumende inopomera mhosva vezvamabhizimisi ichiti vanokwidza mitengo yezvinhu, izvo zviri kukonzera kuti kudhura kwezvinhu kana kuti inflation irambe ichikwira. Hurumende inoshoravo vemabhizimisi ichiti vanoramba kutambira mari yemunyika vachida kuti vanhu vabhadhare zvavanotenga nemari yekunze. Reserve Bank of Zimbabwe rakatovhara mabhuku ekubhanga emamwe mabhizimisi richivapomera mhosva yekuramba kutambira mari yemunyika vachida yekunze. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inoziva kuti haisi kuwanisa vemabhizimisi mari yekunze yakakwana, izvo vanoti zvinokonzera kuti vemabhizimisi vaende kumusika mutema kwavanonowana mari yekunze ichidhura, zvinozovamanikidzavo kuti vakwidze mitengo yezvinhu zvavanotengesa.
Nyaya yokukwira kwezvinhu muZimbabwe pamwe chete nehurumende ichivhundusira vamabhizimusi kuti vakakwidza zvinhu vanogona kunge vachivharirwa mabhizimisi avo aina kunge iri nyaya yatanga nhasi. Hurumende inoziva zvikonzero zvinoita kuti mabhizinesi anga achikwidza mitengo yavo nokuda kwokuti havasi kuwana mari yokunze US dollar yakakwana kubva kunzira kwadzo kana nzira dziri pamutemo dzinowanisa mabhizimusi mari dzakaita sokuti iko auction kwacho kwereserve bank of Zimbabwe hakuna mari yakakwana yekutengesera vamabhizimusi. Kana kumabhanga kwavakanzi vanokwanisa kutenga hakuna zvekare mari yakakwana yekuti vakwanise kutenga vachifambisa mabhizimisi avo, zvinozovafoseredza kuti vainde kublack market kunotenga mari yavanozenge vachishandisa kunze yeUS dollar. Kublack market uku kwavanoinda kunowandirwa nemakambani navanhuwo zvavo vangava vanondotenga kumhiri uko, sokuti kune zvimwe zvinhu zvakabvumidzwa nehurumende kuti zvitengwe zvisingazochajwi mutero. Saka kuwandirwa kunoitwa US dollar ikoko kumusika mutema kunozoita kuti US dollar ridhure zvichidhurira vamabhizimusi. Kungodhurira kwarinoita vamabhizimusi ikoko ndokudhuravo kunozoitiswa zvinhu muzvitoro.
Profesa Masocha, sokuona kwenyu hurumende inozviziva here zvamuri kutaura izvi?
Hurumende haisaita sokuti haizvizivi kuti chikonzero chii kuti vamabhizimusi vange vachikwidza zvinhu zvavo. Zvekare mabhizimisi iwaya ka ngatizive tose kuti mamwe acho anenge akabereka kana kuti akaberekwa navamwe vari muhurumende imomo vanenge vachi ari avo kana kuti vachiinvesta imomo, zvokuti kuti vazokwanisa kuti tavhara bhizimusi rakati rakati iro ranga richitongo pambadza exchange rate yavanoshandisa pamapicture atinenge tichiona muzvitoro yakasiyana nehurumende.
Saka hurumende haikwanisi kudzika mitengo yezvinhu here kuti zvisatengeswa nemari yakawandisa? Ingazviita sei
hurumende kana ichida kukontrola maprice? Ngaitange yakontrola kushandiswa kweexchange rate namabhizimusi, nokuti mabhizimusi haazvitereri zveexchange rate yehurumende yekureserve bank iyei. Vanenge vakatoisa ramazuva ramakuru pamadziro kuti exchange rate yedu ndeiyi iri apai, isinei nehurumende. Kana hurumende ikakwanisa izvozvo, ndo patinozova nechivimbo chokuti inozokwanisa kunge ichisungira vamabhizimisi kuti vasakwidza mapurize apo. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vamabhizinesi varambe vachikwidza mapurize avo pasina chavanenge vachimboitwa kana nokuti pane zvavanenge vachivimba nazvo.
Iwe mabhizimisi ane simba rakawanda sei?
Mabhizimisi ngatizive kuti ane simba chaizvo kudarika kana hurumende ipi neipi pasi rino, nokuti ndivo vanopa vanhu mabasa, ndivo vanhu ivavo ndivo vanozopa vanhu, vanozopa hurumende mari yemitero iyei. Saka bhizimisi rikati hezvo nhasi ravhara, nhasi ravharirwa bhizinesi ravo nehurumende, hurumende inenge ichizviruma. Saka panoda kuti hurumende igadzirise, ndipo paexchange rate ipapapa, ndipo paZimbabwe dhora, nekuti Zimbabwe dhora zvandoramba richidonha kudai zvito zvinenge zvichikwidza zvinhu mumashopu izvozvo. Saka ngaisapomera vamwe mhosva, ngaizvipomere iyo mhosva. Apa ndo patinokonewa sehurumende, tinoisa mitemo, mitemo yacho hatizondioni kuti yatevedzerwa here.
Saka todini kuti mitemo iyoyo itevedzerwe?
Hurumende ikabuda pachena ichizvishora yozomanikidza vomamwe mabhizimusi navanhu vozvavo nomunhu wese kuti aiwa zvishore tichinje tose, ufumi hwenyika huvandudzwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo vanotungamira ZANUPF munharaunda yeWashington DC, Dr. Frank Guni, avo vanoti zviri kuitika munyaya dzezveupfumi zvinoratidza kuti maindastri emunyika anofanirwa kuvandudzwa zvikuru, kwete kurwisana nevemabhizimisi.
Tingati dambudziko ratiri kuona munyika rekukwira kwemitengo, kana kuti riri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru, mucherechedzo wokuti mapolicies kana kuti mamiriro ezveupfumi haana kumira zvakanaka munyika. Takaona kuti zvanga zvamboitwa nereserve bank zvokuisa magold coins zvakambobatsira apo napasi, ese anga ari mashort term measures.
Zvino zvoitwa sei? Chii chiri kudiwa apa, Dr. Guni?
Chiri kudiwa munyika medu ndechekuti indastri yedu ivandudzwe, irambe ichigadzira zviwanikwa zvokuti zvishandiswe munyika nokutengesera dzimwe nyika kuti wane mari yekunze. Chimwewo chatinoona ndechekuti upfumi hwemunyika yeZimbabwe uye mabatiro ari kuita vanhu vemuZimbabwe nyaya dzezveupfumi anotinetsei kunzwisisa, nekuti unoona kana munhu anotengesa zvake mbeva chaidzo ari kudawo kutengesa mbeva neus dollar, haizova kuti mbeva dzake dzinowanikwa kuamerica here. Asi izvi zvinokonzerwa nokushaya confidence kana kushaya nechivimbo nemari yemunyika. Zvimwewo zvinoitika ndezvekuti mari yemunyika iri kunyanya kushaya simba zvichienzaniswa nedhora rekuamerica.
Chinokonzera izvi chii, Dr. Guni?
Vanhu havana confidence, havakutsikane uye havavimbe nemafambire nekusimba kwemari yemunyika. Sezvo kuone divi hurumende yedu iri kuti zvimwe zvinhu yakubhadharisa nemari yekuamerica yacho. Saka vanhu vakangoona zvadaro chete vanenge vauti kana iye hurumende ichiramba mari yemuno mune zvavari kutengesa kana kuti mumaservices avanopa, ko isusu tisingazotishandise mari iyoyo sei? Uye chakatanga ndichakachenjedza, takamboona kuti makore akapfuura ekunana 2008 takasvika ipapapa vana vagono vakamuka mangwana acho vachiti mari dzevanhu dzabviswa mazero. vamwe vakungonzi mari dzenyu dzemaforeign currency dzanga dziri mumaaccounts avo hamusisina dzachinjwa dzamari yemunyika. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vasava nechivimbo nemari yemunyika.
Saka Dr. Guni, mungati kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Chinhu chakakosha zvikuru kwazvo kuti hurumende idzikamise mitengo yezvinhu kuburikidza nekuva negwara kana kuti atungati mapolicies anosanganisira monetary policy nefiscal policy hazvisi kuenderana. Kureva kuti zviri kutaura zviri kuitwa nereserve bank nemapolicies ari kugadzwa neministry of finance hasi kuenderana nezviri kuitwa pamabhizinesi.
Avo vange vari vanotungamira ZANU-PF munharaunda yeWashington DC, Dr. Frank Guni, vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro rakazivisa kuti vacharimirira musarudzo dzedare reparamende nemakanzuru vachaziviswa kuruzhinji nemusi wechitatu. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau kuCrystal Oasis Hotel, mutungamiriri weTCCC vaNelson Chamisa vati basa rekutsvaga vachamirira bato rapera.
Tambira mazita akabva muvanhu muruzhinji rweZimbabwe kumativi mana enyika, maconstituents ese, kumawadi ese. Tine mufaro mukuru kuti tine macandidates akasimba achange achikwikwidzana neZANU-PF kuti tinge tichibudirira musarudzo dziri kuuya ese. Mazita ato hapo, vakasarudzwa vato hapo, veruzhinji vari kuziva munharaunda dzakasiyana-siyana kuti ndivo vakasarudza. Changosara kuti tizoti finalist ichabuda zvayo painenge yava kuzeki.
Vachamisa vati havangatauri mazita aivachamirira bato ravo, vachiti vanozovhiringwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Vachibvunzwa neStudio 7 kuti danho ravo iri harizounze kupokana here munguva yesarudzo dzaswedera, vachamisa vati havaoni sekudaro.
Changosarira kungoshambadzwa kunodikwa. Saka isa hatina zvokuti kune gakava kana kune bokoto ungagumbuka zvazvo mumba here. Ndezveruzhinji, ndezvokutumwa. Ungatsamwa kuti hauna kutumwa, kunoita basa asi unenge uchida kunoita zvimwe.
Vataura vakamirira sangano range richitungamira urongwa hwekusarudza vamiririri kana kuti Candidates Independent Selection Panel vaPraise Moyo vati vanofunga kuti vakaita basa nemasvo.
Zvakabuda ndezvekuti prosesi yedu yakaonekwa yakachena and tapedza izvozvo takazodzoka tikazokombaina mazita evanhu vanopreferwa nemacitizens ndiwo atazosubmita kupati nhasi uyezve neripoti yemakondaktiro ataita prosesi.
Imwe nhengo yedare reNational Assembly vari kubato reZANU-PF vaJoseph Chuma vati TCCC iri kukundikana kuzarudza vachaimiririra, izvo zvoita kuti vapomere bato reZANU-PF zvisina maturo.
Tinogara tichiita maelections nawo vachibvisa mazita evanhu vavo vari kukwikidza maelections iwavo. Hapana chakamboitika kwavari, havana kuurayiwa, havana kudyiwa, havana kutsakatika. Saka nhasi zvavanozoti vari kuhla kuti vape vanhu mazita evanhu vachamirira zvimwe chireve izvozvo. Izvo zvinongobudisa chete pachina kuti iyo TCCC yaratidzira kuti haigone kuronga zvinhu zvayo. Vakatadza kuita zvinhu zvavo, havana mastructure apa. Nawo vari kuhla manje kuti makandidati avo sezvo vakawanda kudai vachavaita sei sezvo vasina kuita maprimary elections apa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi reZANU-PF vagadzira chirumanzi vatiwo zviri kuitwa neTCCC mahumbwe.
Mahumbwe hazvishandi yese izvino yakuziva kuti ZANU-PF ichamirirwa nani 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 nani. Apa tikutaura mapolitical party ina mastructure, ina prezidendi, kwakaitwa congress vanhu vakati uyu ndo watinoda. Hakuna congress yakati Chamisa ndiye prezidendi. Iyi ibulldozing pachirungu.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vatina Shemugari vati danho ratorwa neTCCC iri danho rakanaka zvikuru, vachiti zvichitariswa kuti vanhu vanombonyikidzwa sei munyika.
Unaunge idanho rakanaka tichitarisa mamiriro akaita environment, yatingati environment yepolitics dzemuno. Paneo zvakadai zvinowanza kuitwa mushure mekunge vanhu vatarisawo kuti zvii zviri zvikuitika in terms of security yema candidates yao.
Kunyange dare renomination court riri kugara nemusi wechitatu, mamwe mapata anopikisa akaita SMDC inotungamirirwa nava Douglas Monzora haasati azivisa kuti ndiani achavamirira musarudzo. Bato reZANU-PF chete ndiro rapeta urongwa hwaro nekuzivisa kuti ndevapi vachakukwidza vakarimiririra musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano rinoti rakazvimirira Reforever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ riri kupomerwa mhosva yokupindira mune zvematongero enyika nekuvhiringidza sarudzo dzevachamirira mapato ezvematongero enyika. FAZ inonzi yakapindira kumaprimary eZANU-PF neACCC zvinonzi nevamwe zvinenge zvine chekuita nevasori munyika. Asi FAZ inoti haina chinangwa chokuvhiringidza sarudzo chero nenzira ipi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano reFAZ vakuda munsaka kuti tinzwe pavamire.
Tiri kuona zvikuru patiri kuverenga panonzi pamasocial media vanhu vachitaura zvakaipa pamusoro peorganization yedu yeForever Associates Zimbabwe, tichiona tichingoseka tichiti aiwa kushaya ruzivo maerana neorganization yedu.
Pamwe inyaya yekuti vanhu havanzwisisi kuti zviri kumbofamba sei, iyo fazi iyi yakatanga sei rini?
Organization yedu ndinogara ndichitaura, takaitanga tiri mastudents kuSolus University. Chinhu chatinogara tichizivisa mhuri yedu yeZimbabwe, taitanga tiri mastudents eSolus University. Tikaona zvakafanira uyezve zvakakodzera kuti tipinde mune zvematongerwo enyika. Asi kupinda kwedu kwematongerwo enyika, takaona kuti tinoda kuti tipandudze hurumende iripo.
Chinangwa chesangano renyu chiri chei?
Tinoda kuti hurumende yava Munangagwa iende mberi nokutonga, nokuti ihurumende yatakaona yakadzama panhoroondo yenyika ino. Ihurumende yekuti patakatarisa atinoti pachirungu mavhaluzi avo nezvavakamirira, zvavakabata, zvavakapfumbata, takaona zvirizvo zvingaendesa nyika kumberi seForever Associates Zimbabwe.
Vamwe vanokubatanidzai neZANU-PF, vamwewo vari kukubatanidzai nevasori kumaCIO uko, pajekeseiwo ipapapo.
Takazoapprocha ruling party yeZANU-PF tikati tinokumbira kuti tiite umwe wevana venyu veZANU-PF anonzi maaffiliate. Tikaapplya, tikabvumirwa, tikaita maaffiliate. Uyezve basa ratinoita riri pachena, hatisi zeki, hatishandidzani nezeki, asi tiri affiliate inova iyo ine nzira dzayo dzairi kushanda nayo kuti inyengererewo avo vanovhota vavhotere ZANU-PF.
Kumamisha uko zviri kunzi fazi iri kushungurudza vanhu nekukonzeresa mhirizhonga musarudzo dziri kuitika idzodzidzi kumaprimary nekumwe kwakawanda wanda uko, zviri kumbofamba sei ipapapo?
Iyi organization regai nditaure ndichadzokorora zvakare, hatina patinodyidzana neCIO, hatina patinodyidzana neany agency yehurumende, angangari mapurisa, angangari masoja, hatina. Takazvimirira, hatishandidzani navo. Pane vamwe vari kuspreada nhema kwese kwavanofamba vachitaurwa kwasina kusvera, vachitiwo zvamuri kutaura izvozvo kuti todyidzane CIO. Kwete, hatidyidzani, asi tinoremekedza CIO, tinoremekedza polisi, tinoremekedza mauto enyika. Patinosvikawo tinotaurawo nawo tichibvunzawo kuti tingafambawo sei seorganization inoremekedza. Hatidyidzani navo, hatishandidzani navo, uyezve hapana control yavanayo muorganization.
Mukuru wesangano reFAZ vakuda musaka vanga vari parunhare kuHarare, naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muzvina bhizimisi vaBen Mucheche, avo vakashaya nechirwere chemwoyo nemusi wechitatu, varemekedzwa neugamba hwenyika. Nepenyuro ya ZBC inoti va Emerson Mnangagwa vakasvika muGhana nezuro kumusangano we Afreximbank uchapindwawo nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nedzekuCaribbean. Zimlife.com rinoti madzimai maviri vari kukupidza kuva mutungamiri wenyika vanoshora zvikuru dare reparamende pakubvuma kwaro kuti mari inobhadharwa nevanoda kukwikwidza irambe iri pakatarwa neZimbabwe Electoral Commission, vachiti zvinotadzisa vanhu vazhinji kukwikwidza. NewZimbabwe.com rinoti mumakore mashanu apfuura denda regomarara kana kuti cancer riri kuwanda munyika, zvichinzi mugore ra2020 roga denda iri rakauraya vanhu zviuru gumi muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadipo pastudio 7 dzachiera zvamuri muno muSouth Africa. Ndoda kumbobvunza kuti vanhu veSNPF varoda kuongorora zvekumba wachamisa vari kunyanyodei. Ndoda kuziva kuti ndivapi vasarudzwa. Mugoti bvunzirawo kuna Chiwengo kuti pavakatora nyika yemuna Mugabe yanga yakadai here sezvayaita izvi. Amai Munangagwa vachakudemba kuState House. Takavigirwa mwana asina musoro. Iko zvinezvi muna Blessing akaurayiwa mwana wedu tutorwadziwa gore rese rapera asati avigwa. Ivo vakangonyarara zvavo variko kuState House. Hazvino this time vachakubuda.
Ah, mukoma tanonoka wandi ndinodawo kuti ndizive kana kubvunzawo President Munangagwa. Vanoti vakasvika pakaungana vanhu votaura kuti hanzi kune vavengi venyika ino vari kurwisa mari yenyika ino kuti zvinhu zvidhure zvidiidi. Ndivanani vavengi vane vachitaura? Kana muvengi wacho varipo ka ndito anofanira kungoenda kumuvengi vanota kuti iwe ndi uri kukangasa zvinhu muno munyika. Mashopu ari kukwidza zvinhu aya ndavo nevamwe vavanosinzanawo muhurumende, asi vanoita basa rekutibata kumeso. Zvinoda kuti nditi kuna Munangagwa, siyanai netsika yekubata vanhu veZimbabwe kumeso. Tinozviziva kuti mune makusha yekuti moudza vanhu kuti kudii, makutinyebera. Unotaura kuti nyika yakavengwa naana akavenga nyika. Inde hamuchida kutinyeperemi, siyanai nekuda kunyembera vanhu nekuti kwakuitwa here zvinhu. Ndii muri kutadza kuziva zvamuri kuita nekutonga kwenyu kwenharo. Ah.
Manhera akanaka vashamarari vedu veStudio 7. Ndiripo ndichida kubvunzavo vatungamiriri vetrikusi. Imi vatungamiriri imi, muri kuvigirei macandidates? Muri kuda kuti aurike, asi murakisa makaisa vamunoda kai? Ko wai musingabudisi mazita evanhu muchiti kwai tozomabudisa nechitatu? Saka mazomabudisa nechitatu ndopavasingachazokuraiwo neZANU-PF here? Ah, maitirewo muri kuitawo hatisi kumanzwisisa. Munenge muri kuisa vanhu vamunoda imi? Munenge muri kuda kuti hazvoori? Haizi hati zvichiri kwazvo izvozvo izvo. Munhu nomunhu unofanirwa kuzikama muconstitutions yake. Munhu nomunhu unofanirwa kuzikama muwadhi make. Zvine muka makaviga masita iwawo muchazomabudisa kana zvadii? Maitira amuri kuita wana siri raiti.
PaStudio 7 munofara here? Munofara here paStudio 7? Wana Jonga, wana Tanuka Kawande, mese munofara here? Wana Blessing Zulu mazuwa nachanzi kutaura kwa Blessing Zulu mazuwa ano. Munofara here paStudio 7? Aiwa asi tinofara chaizvo. Aiwa tinokutendai nenhau dzenyu dzechokwadi, tinokutendai nenhau dzechokwadi. Rambai makashinga, rambai makashinga. 2023, aiwa mukomana ngaapinde, ngaapinde hake mukomana.
Zvini mbuya mberi, ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vezimazimbabweni ari muno muSouth Africa. Endei kumba tinovhota. Tibise chimuchikara chiripo ichi, vana vedu vaende kuchikoro, vazukuru vakapedza zvikoro vawane mabasa. Kana tikaramba tiri muno tichingowana mamopu tichida, tinongosvikira murufu tichisenga mamopu. Handei tinovhota, umwe noumwe anonokonera pahwindo. Pasaga wapinda musaga ukakoniwa wakoni wako. Asi tinoda kuti tiinde tese, nemi vari ikoko kumhiri kwamakungwa, gadhaiwo ndege muuye muzovhota chikara chibveki.
Imi vanhu vezano, imi maakutisembura manje. Mbeko zvinoitwa netriples zvokusarudzana makandidheti avo. Kana vakanonoka kavharai varegedze kupinda mumaelekshoni. Kocha, munorwa chiko pamberi pazvo? Imi makapedza kudhara, siyanai nazvo. Chindai kuzvigure ndoko muchandopedzisirawo. Mondotaura kuti tipewo vhoti yedu kuzvigure, kumapostori, kumazioni, kuna vamwe vese, kumapurisa nemamwe akadai makapedza. Saka chindai mundopedzisira kuzvigure. kwete kuti sembura zvamuri kuita izvi vezano maakuda kutinyangadza kana mashaya zvokuitaka endai mundorara mumahofisi nokurara vakadzi vevanhu pamunorara kwete kuswera kunyangadza vanhu muri kurote kudyiwa kwamuri kuda kuitwa hai kunyarai mhani imi vanhu
Studio 7, Studio 7, magadigo, magadigo, aiwa kunoti right yedu, aiwa tinotenda, nekuti kubvisa nyuzi dzechokwadi, singarerekere side rimwe chete, chiti aiwa ipapo pamukomana, ngaande tese tinovhotera mukomana, aiwa tinotenda, tinotenda kwese kwamuri.
PaStudio 7 apo ndiri kuda kubvunza apo, kuHarare East tiri kunzwa rinyorwa kuti Varask Makam ndo vakahwina chikunda Honorable MP Tendai Biti. Atozonzwazve Honorable MP vakuti achazonzwa neleadership ichagara pasi kuti tonzwa kuti ndiani anobudirira. Ko handisi takataura kuti tinoda munhu anodiwa nevanhu here. Handizivi zvangu leadership ipapo yeCCC ngati pachenjerere ipapo. Munhu ahwina ngaahwine zvakanaka tisazoimposa vacandidates. Saka ini handina grudge navabiti asi ndiringotaura kuti kana kuri kuti varuza ngavasiye varask makam vamhaine chimuti ndo demokrasi yacho iyoyo asi kada kuimposa macandidates hazvizomiri zvakanaka uyezve varask makam akahwina munhu ane ganda rechichena zvinoizvoita sekuti tiri kuita rusarura ndo mashoko anandiudze utungamiri hwedu hweCCC ndini maridza paJoburg ndatenda
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yekuIndia vaNarendra Modi vachashanyira America kutanga kwesvondo rinouya musi wa22/10 nechinangwa chekusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Kusungwa kwevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwakava paradzi kuparadzanisa vakuru vemubato ravo reRepublican Party. Umwe webato iri ari kukwikwidza vaAsa Hutchinson vanoti vaTrump vanochifanira kureka zvekukwikwidza kuti vave mutungamiri weAmerica, vachiti mhosva dzavaTrump dziri pamberi pematare dzakawandisa. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro svondo vakatanga kuita musangano nevakuru vehurumende muBeijing kuChina. VaBlinken vakaita musangano wekutanga negurukota reChina rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaWang Yi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi June 19th, America inocherechedza zuva raJuneteenth rinova zuva mugore ra1865 rakasunungurwa vanhu vatema vakanga vari munhafa muAmerica. Zuva iri rinozivikanwawo nemazita ekuti Freedom Day kana kuti Emancipation Day. Pazuva iri mahofisi ehurumende anenge akavharwa asi vemabhizinisi vanogona havo kushanda pazuva iri. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoshora vemabhizimisi ichivapomera mhosva yekukwidza mitengo yezvinhu pamadiro. Sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ riri kuramba mhosva yairi kupomerwa yekupindira mune zvematongero enyika nokuvhiringidza zvesarudzo. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti veruzhinji vachaziviswa nezvavakakunda musarudzo dzebato ravo kuswera mangwana musi wechitatu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeSindebele.